Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu chivabvu 6 2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi vechidiki vezanu pf vanopeta musangano wavo muharare vachibuda nezvisungo zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kuti mutungamiri webato ravo uye vari mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vave ivo vachakwikwidza vakamirira bato musarudzo dza2023 Banga reNedbank remuZimbabwe roita musangano wemadzimai ari mumabhizimusi richivavarira kubatsira mudzimai wanhasi kuti awane rubatsiro rwemari dzezvikwereti, ruzivo rwekuita bhizimisi muZimbabwe uye kutsvaga misika yekutengesera. Mujaho mukuru wemabhiza weCastle Tangard uriko mangwana uchisangana nemitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri webato rezano PF vaEmarson Munangagwa vari kufara zvikuru nezvisungo zvaitwa neboka revechidiki vebato ravo reYouth League zvinosanganisira chekuti ndivo vachamirira bato iri musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya pamwe nekuti hurumende inofanirwa kudzika mutemo wePatriotic Act uyo unonzi uchashandiswa kuranga vanotengesa, kushoropodza kana kukurudzira kuti nyika itemerwe zvirango zveupfumi. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Zvimwe zvisungo zvabuda pamusangano weboka revechidiki weYouth League wechinomwe wapetwa muHarare nhasi ndezvekuti hurumende imutsiridze chirongwa cheNational Youth Service Training pamwe nekuti mayunivhesiti nemakoreji munyika asungirwe kuti wese anoda kudzidza muzvikoro izvi atange aita zvidzidzo zveNational Youth Service. Chimwe chisungo ndechekutiwo vese vanopinzwa basa muhurumende kana makambani ayo vanofanira kunge vaitawo zvidzidzo izvi. Vamunangagwa vati vafara zvikuru nezvisungo izvi uye vati vanozvitsigira. Vakurudzira vechidiki kuti vavatsvagire rutsigiro nebato pamwe nekuona kuti vanhu vanyoresa kuvhota kuti ivo rezano PF vakunde zvine mutsindo musarudzo dzegore rinouya.
Toda kusasanga chera anenge ave akuirection. Sasanga polling station by polling station, sasanga ward by ward, sasanga constituency by constituency, sasanga province by province, sasanga and finally at national level, sasanga. Towards the thunderous victory for ZANU-PF.
Vakurukotedza vechidiki vakakunda musarudzo dzakaitwa nezuro vachiti vanofanira kushandira musangano. Vamunangagwa vati vechidiki ava ndivo maziso nenzere dzemusangano uyewo vanofanira kubatsira musangano muzvirongwa zvavo zvose. Vatiwo zvirango zveupfumi zvakatemerwa nyika mushure mukunge zvakumbirwa nevamapato anopikisa avasina kudoma zvinofanira kubviswa sezvo zviri kukanganisa upfumi hwenyika.
These sanctions are unjustified and albatross to the development and prosperity of our motherland Zimbabwe.
Zvirango izvi hazvifanirwe kunge zviripo uye zviri kukanganisa budiriro yenyika yedu yeZimbabwe.
Vatiwo bato ravo rinovimba nekukoshesa vechidiki ndosaka riri kuvapa zvigaro mudare makurukota paramende pamwe nemakambani ehurumende. Musangano uyu wemazuva maviri wapera nhasi waona mumiriri weGutu West mudare National Assembly vaJohn Paradza vachisarudzwa kuve mutevedzeri wemunyori muchikamu chevechidiki mubato iri. Vamunangagwa pachavo ndivo vachadoma munyori wevechidiki anenge achivamirira mupolitbro. Vakafanobata chinzvimbo chemutauriri muchikamu chevechidiki mubato reCitizens Coalition for Change vaStephen Sakos Chuma vaudza Studio 7 kuti hapana chakashata kuti vechidiki vaite zvidzidzo zvenational youth service training, vachiti izvi zvingava zvinhu zvakanaka dai chirongwa ichi chaitwa pasina zvematongerwo enyika. Vatiwo pane zvakashata zvakawanda zvaiitika apo chirongwa ichi chakazomiswa, uye ndosaka vasingatsigire chisungo chaitwa pamusangano wevechidiki veZANU PF chekuti chirongwa ichi chimutsiridzwe.
So hazvigoni kuti zvimapato zvidoko doko kana kuti zvimapato zvisiri kutambirwa navanhu zvakaita sana ZANU PF zvigone kupa maresolutions anobhainda enyika yose yeZimbabwe. Saka izvo zvaitwa nevechidiki veZANU PF aiwa zvinogona kungobhainda chete masupporters avo ari kuZANU ikoko, kwete nyika yose yeZimbabwe. Isusu sevechidiki vanomirira zvido zvevanhu muZimbabwe yose tichazviramba, uye hatisi kuzobvuma kuti vana veZimbabwe vambuikidzwe vachitiwa zvinhu zvisina maturo.
Vaimbove munyori musangano revadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro reZimbabwe National Students Union vamakomborera haruzivishe vanoti havabvumirani nenyaya yekumanikidzira vechidiki vese kuti vaende kuNational Youth Service.
Hakuna National Youth Service inodarika kuti sana vechidiki veZimbabwe tine tinonyoreswa kuvhota ngetivhotero shanduko. Hakuna Youth Service inodarika papo, uye hakuna patriotism inokunda pane kutaura chiti aiwa ungoritakumire munyika.
Kunyange hazvo vechidiki vabuda nechisungo cheNational Youth Service ichi, dare remakurukota rakatoitawo chisungo chekudzora chirongwa ichi, uye pave kutogadzirwa mutemo wekutangisa chirongwa ichi weNational Youth Service Act. Chirongwa cheNational Youth Service icho chaizivikanwa sekuti Border Gezi chakatangwa muna 2000 namushakabvuva Border Gezi avo vaiva gurukota revechidiki, uye vechidiki vakapinda muchirongwa ichi vaidzidzisirwa kuMount Darwin. Chirongwa ichi chakamiswa mushure mekushorwa sezvo vechidiki vainge vapinda muchirongwa ichi vainge vave kushandiswa neZANU PF vachipomerwa mhosva dzekuponda vanhu nokutyora dzimwe kodzero dzevanhu. Vechidiki ava avo vainziwo maGreen Bomber nekuda kweruvara rwembasha dzavaipfeka vaitambiriswa mari nehurumende pasina basa ravaita muhurumende, uye vazhinji vavo vakazodzingwa basa panguva yehurumende yemubatanidzwa iyo yaisanganisira ZANU PF nezvipata zviviri zveMDC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Nengo yeparamende inomirira Warren Park vaShakespeare Hamauswa veCitizens Coalition for Change nezuro vanonzi vakasimudza muparamende pfungwa kana kuti motion yekuti paramende izeye nezveurongwa hwekuwedzera mari kubhajeti remakanzuro emadhorobha nemaruwa rakanangana nemvura kuitira kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemvura munyika. Imwe nhengo yeparamende vachimiririra mbizo vasettlement Chikwinya veCitizens Coalition for Change vanoti havaoni paine dambudziko repfungwa iyi nekuti hurumende iwedzere mari kubhajeti remvura sezvo nhengo dzose dzeparamende zvisinei nekuti ndedzebato ripi dziri kuziva kuti munyika mune dambudziko remvura. VaChikwinya vanoti sedunhu ravo rembizo vagari vari kuwaniswa mvura kwemaawa mashoma nekuda kwedambudziko remichina inogaya mvura pamwe nepombi dzinotakura mvura zvavanoti zviri kugara zvichingofa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kwamuzwa motion yekuti tiwedzere mari pabhajeti kumadhorobha nekumaruwa yekuti vagari vawane mvura. As I speak mumbizo, vanhu vari kuwana mvura kama awa mashoma-shoma, mapampu hakuna, mapaipi acho aora, tikawedzera mapampu, mapaipi anobhajuka, tikawedzera mapaipi, mapampu acho hakuna. Saka kutaura kwandita kunoku kudambudziko guru riri musha mangu wembizo inyaya yemvura. Enda kukurukurwa tiwane solution savana veZimbabwe, savana vekwekwe.
Ndiana anofanira kunge achiwanisa mvura? Haisi kanzuro here inofanira kunge ichiwanisa mvura?
Ikanzuro, asi nyaya iripo ndeyekuti havasi kupuwa mari yemaUS dollars pa auction rate system, pa auction system kuti vanokwanisa vakwanisa kutengawo maspares emapumps vakwanisa kutengawo mishonga inoenderana nemvura iyo inodiwa nevagari saka tida kutionesa nekuti how do local authorities or how can local authorities participate in the auction system although tisingafari auction system but it is there it is currently iri kubenefita ma individuals vari kunotenga mota yet ma local authorities vari kukolekta mari nema RTGS nhasi rate ranga riri pa 400 mangwana riri pa 450 saka munhu paanobhadhara mari nhasi kanzuri paenda kuzotenga maspares next week due to the tender process mari iyi haichakwani zvoita kuti vagari vange vachionekwa vasina mvura saka kana hurumende iine ma US dollars airi kupa vanhu through the auction system yadii kupa priority kuma local authorities saka toda kuti tiwane kuti local authority ine central government ne ministry of finance dzingadyidzana sei kuti vagari vakwanise kupiwa ma basic services akafanana nemvura nemaspares emota dzekutakura tsvina nekuti mugwagwa inge ichigadzikwa tichishandisa ma US dollars mashoma shoma atinawo pane kuti timape vanhu vari kunotenga motokari dzavo vari kubhadhara school fees dzevana vavo ngatiwanei mari yekutenga mishonga yemvura mumaruwa edu
chiparamende muri kuti nenyaya iyo yematambudziko amuri kutaura
nyaya yemvura yasumudzwa na vanonzi honorable Hamauswa MP vekuWarren Park so tichaidzeya pamotion iyoyo but chinangwa chedu pari zvino ndechekuti paitwe supplementary budget rinobva kuhurumende mari ipuwe makanzuro kwese tikaramba tichiti vagari vawedzerwe mari yokubhadhara hazvichaiti iye zvino kana takananga nekwekwe mari yakanonzi nekanzuro ibhadhagwe nevagari haitobhadhariki saka the council is failing to collect because mari yacho yakawandisa saka naizvozvo mari yekutenga mishonga inenge yava mishoma so tinoda kuti central government iri kuwana mari kubva kunana goridhe kubva kungoda dzedu kubva kuzvicherwa zvedu yochitora mari iyoyo pasupplementary budget yopa kumacouncils
avo vanga vari mumiririri wembizo muparamende vari nhengo yebato reccc vasettlement chikwinya vari parunhare kwakare kumbizo naJonga Kandemiri weStudio 7. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa nezuro vakapiwa ruremekedzo redegree repamusorosoro reDoctor of Philosophy nechikoro chepamusorosoro cheGD Goenka University yekuIndia semucherechedzo wemabasa avari kuita akanangana nekusimudzira vagari vakasarira shure mumatunhu akasiyana-siyana munyika. Mamwe mabasa anonzi ari kuitwa namai Munangagwa anosanganisira kusimudzira madzimai, kubatsira madzimai anorwara negomarara, kuchengetedza vana pamwe nekubatsira vanotambura. Amai Munangagwa vakatambidzwa ruremekedzo urwu kwakare kuIndia uko vari. Aka akasike kutanga kuti mudzimai wemutungamiri wenyika ange aine zvidzidzo zvepamusorosoro zvePhD. Muna 2014 mudzimai wevaive mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe, amai Grace Mugabe vakapiwa degree rePhD in Sociology neUniversity of Zimbabwe, iro rakasimudza mutauro mukuru munyika, vamwe vachiti vari dzosere sezvo vakanga vasina kukodzera kuripiwa, vachinzi vakanga vasina kuita zvidzidzo zvacho, vamwe vachiti vakanga vangodzidza kwemwedzi miviri chete pachikoro chepamusorosoro ichi. NetBank remuZimbabwe riri kuita musangano wemadzimai ari mune zvemabhizimisi kwemazuva maviri muHarare nhasi namangwana. Chinangwa chavo ndechekusimudzira madzimai, kuvadzidzisa nezvekukwereta mari dzemabhizimisi uye kutsvaka misika yekutengesera. Vamwe vatauri pamusangano uyu ndeamai Nyaradzo Moyo vanove mukuru weTanaya, amai Tanya Masiwa vanove nhengo yebhodhi reEconet, uye Connie Ferguson muzvina bhizimisi uye ari mutambi wemitambo yemafirimu ane mukurumbira kuSouth Africa. Mutauriri wekambani inoshanda neNetBank muzvirongwa izvi yeWomen Excel muzvare Irene Tanyanyiwa vanga varikowo kumusangano uyu. Tinzwei hurukuro yataita navo nezvechirongwa ichi.
Tinoshanda kunyanya nemadzimai tichiedza kuvabatsira kuti vave vanhu vanokwanisawo kuzviriritira, vave vanhu vanokwanisa kuriritira izvi mhuri dzavo. Nekuti tinobvumirwa kuti takwanisa kusimudzira madzimai, takwanisa kusimudza nyika yese. Saka tinoshanda nemadzimai tichivadzidzisa mabatirwo emari, tichivadzidzisa kuti kana uri kutanga mabhindauko ndezvipi zvinhu zvaunofanira kutarisa usati watanga bhindauko iroro, kuti bhindauko iroro rifambe mune gwara rakanaka uye richiburitsa
Chirongwa chenyu ichi chaita banga mukatika ichi. Kune mari here dzinokwereteswa madzimai aya munoshanda nawaye?
Tinoita zvakare mari yekutanga mabhinda uko iwayo zvichienderana nekuti munhu anenge achiita bhinda uko ripi uye anofarira kuita zvipi, nekuti tinotenda zvakare kuti munhu akaita chinhu chaanofarira iri projekti. Projekti imwe kashoma kuti itadzi kubudirira nekuti munhu anenge achiita zvinhu zvaanofarira. Saka tiri kuvabatsira zvakare nemari yekuti vaite anonzi multiple streams of income. Vasangotarise mari kuti ibve ku-one source but vave nemamultiple streams of income.
Madzimai amunobatsira aya muri kutarisa here kuti vari kunzvimbo dzipi kana kuti vabuda mumba maani?
Kubatsira madzimai vamwe vari muHarare nevamwe vari kubva kumamisha.
Taona mazita evatauri vari pachirongwa ichi, vana Mai Masiwa veiConnect, vana Connie Ferguson vekuSouth Africa. Zvii zvamuri kutarisira kudzidza kubva kwavari?
Zvinobatsira madzimai nekuti munhu nemunhu ane paakatangira iye kuona anotorowo tinya yake. Saka munhu akaonawo munhu akatangirawo pasi achisumukawo kusvika pamarevhozi yaya asvika ana Koni, zvinoencouraja munhu ari pasi kuti yes, izvi zvinhu zvinokwanisa kuitika nenyuwo ndokwanisa kuzvikuru.
Nomusi wosvondo kuri kupembererwa zuva guru ramadzimai. Mashoko enyu amungapiwo mudzimai wanhasi ndeapi?
Ndezvekuti mudzimai wese tikuda kuti usumuke, usasaririre ungaziva kuti kune zvirongwa zviriko, haikona kutara kumashure, batanawo nevamwe.
Uyo ange ari mutauriri wekambani yeWomen Excel, muzvare Irene Nyanyiwa, vachitaura parunhare vari kuHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzinda unoona nenyaya dzezvirwere muAfrica weAfrica Center for Disease Control and Prevention uri kukurudzira vose vari kutengera dunhu reAfrica nhomba dzeCOVID-19 kuti vatenge kuburikidza nekambani yekuSouth Africa yeAspen Pharmacare. Vamwe vagari vekuMola mudunhu reMashonaland West vanoti havasi kufara nokurohwa kwavanoti vari kuitwa nevanochengetedza mhuka kunyangwe pasina mhosva yavapara. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vagari ava vanoti kurohwa zvakaipisisa kwakaitwa mumwe mugari vaSteven Machamacha nevanochengetedza mhuka veBhumi Anti-Poaching Unit imwe yenyaya dzakawanda dziri kuitika munzvimbo yavo. Zvinonzi nhengo dzeBhumi Anti-Poaching Unit dzinosanganisira vari muchiuto avo vanonzi vanochinjana nguva nenguva. Mumwe mugari wekuMola ada kungonzi Benjamin anoti vagari vari kushungurudzwa nevanochengetedza mhuka ava vati vakaona munhu musango vanomurova vachimupomera mhosva yekuvhima mhuka zvisiri pamutemo kunyange asina chaanga ainacho chinoratidza kuti muvhimi.
Isu sevagari vekuno kunya minyano kunyanya kuMola kuno kuchema chema nedambudziko remakampanis kana kuti masangano anozviti ndeveatipoti vanochengetedza mhuka. Vakawana munhu musango vanomurova kumuzvambaradza kumukuvadza munhu kusvika aibva nyama dzese nemhaka yekuti vamuwana ari musango.
VaBenjamin vanoti vanochengetedza mhuka ava vakafungidzira kuti munhu wavaona ari kuvhima mhuka zvisiri pamutemo vanofanirwa kuenda naye kumapurisa kwete kumiti akafira mberi.
Vakawana munhu kana kuti vakafungira kuti munhu ane mhosva ngavaendese mupurisi kwete kurova munhu kuiti akafira mberi.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari vaMike Chandwana avo vanoti vanochengetedza mhuka vari kuisa mutemo mumaoko avo nekurova vanhu zvisiri pamutemo. Asi mumwe mugari anoita zvekuchengetedzwa kwemhuka nemasango vaObert Siamilandu vanoti kunyange vasingawirirane nekurohwa kwevanhu nevanochengetedza mhuka, vagari vanofanirwa kutevedzera mutemo wekusauraya mhuka.
So we are not supporting kurohwa kwevanhu kana achinge abatwa aine hyperposia risina kumira zvakanaka, asi tiri kutaura kuti vanhu ngavazive kuti mhosva imhosva. Zvekuda kuti unge uchivharidza mhosva kana kupa mamwe maexcuses ya
Vasi ya milandu wano chidambu zikore kushunguru zwane muka pamwene wano chengeteza muka aritere nekura ya muka zacho izo za wano chizino unza mari munyika nekuda kwe wano shangira nyika. Atina kukwanisa kubata wano chengeteza muka munzimbo yemola ve bumi anti-poaching unit atumucha orwe bazi wano chengeteza muka pamwechete nao re Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti Zim Parks vachinashu farao vanocha vakurudzire kurohwa kwevanhu asi vanokurudzira kuti vanenge vawanikwa vachivhima zviri kunze kwemutemo vaendeswe kumapurisa kuti vatongwe nematare.
Asi vanhu vanenge vasina zvombo vanofanirwa kusungwa zvakanaka voendeswa kumapurisa voenda kumatare dzimhosva. Nyaya yofamba zvakanaka ndozvatinokurudzira vanhu. Kana pane vane kuunyuta vanofanirwa kuti vataure nyaya yavo kumapurisa vasasvibise zita rebazi rezvekuchengetedza kwemasango.
Vafarawo vanoti asi munhu akaonekwa kuti ari kuvhima zvisiri pamutemo aine pfuti vashandi vavo vanoshandisa pfuti sezvo achikwanisa kupfuura vanhu sezvinomboitika mavanoshandira.
Asi zvatinoita isu ndezvekuti munhu akawanikwa munational park ane pfuti zvatinofunga ndezvekuti munhu iyeye haana kunaka. Saka munhu iyeye mutauro wanozwisisa ipfuti.
Hatina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemauto vaAlfios Makotori sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yavakati tivatumire nemusi wechitatu. Asi vafarawa vanoti mhuka dzakawanda dzinovhimwa zvisiri pamutemo inzou nezvipembere sezvo vanovhima zvisiri pamutemo vachida nyanga dzadzo kuti vatengese. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Vamiriri vedzimwe nyika dzanga dzisati dzambodyidzana vakasangana muBrussels nguva yapfuura kuti vakurukure pamusoro pezvavangaite kumisa hondo yakakonzerwa nekupinda nechisimba kweRussia muUkraine. Akandiko kekutanga makurukota ekunze anobva kuAmerica, mubataninzwa weIndo-Pacific, Australia, Japan, New Zealand neRepublic of Korea vakapinda seboka mubatanidzwa weNATO. Makurukota ekuGeorgia, Finland, Sweden neUkraine akapindawo mumusangano uyu. Kusanganisira mumiriri mukuru weEuropean Union anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika. Vakadaro, gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken. Kubatana kwenyika dzese idzi dzepasi rose kunoratidza kuti nyika dzakawanda dziri kumira neUkraine uye dziri kupokana neutsinye wehurumende yeRussia. Vanoziva kuti Moscow haisi kurwisa nyika imwe chete asi haisi kutevedzera mitemo yekuchengetedza runyararo pasi rose. Mifananidzo inosiririsa nekurwadza nenhoroondo yezviri kuitika muguta reBuka nedzimwe nzvimbo dzemuUkraine dziri kusimbisa mubatanidzwa wedu neshungu dzedu dzekubatsira nyika iyi, vakadaro vaBlinken. KuBuka nekune mamwe maguta akawanda akapambwa neRussia nemamwe maguta aichapamba, masoja ekuRussia anonzi ari kuchikora kodzero dzevanhu. Nyika idzi dziri kudyidzana dziri kutora matanho akati wandei kumisa utsinye uhu, kumira neUkraine uye kuti vanenge vapara mhosva vazovhunzurudzwa. Chekutanga, tiri kuwedzera zvirango zveupfumi zvatakatemera Russia kusanganisira vana vavaVladimir Putin vakuru. Chechipiri, tiri kubatsira Ukraine mukuzvidzivirira nekuwedzera rubatsiro rwatiri kupa nyika iyi neimwe mari inosvika mamiriyoni mazana masere emadhora kana kuti 800 million ichashandiswa mukuchengetedza nyika iyi nekutenga zvombo. Isu tinoenderera mberi nekupa rubatsiro rwekubatsira vanhu vemuUkraine nevapoteri vari kutiza hondo iyi. Tiri kushanda nevatinodyidzana navo vekuUkraine kuti tibatsire mukuunganidza nekuchengetedza uye kuongorora umboo hweutsinye uye kuita kuti ruzivo urwu riwanikwe kumatare akakodzera kuti aferefete zviri kuitika munyika iyi. Tiri kutsvaga nzira itsva yekusimbisa nekuchengetedzwa kwemubatanidzwa wedu weNATO uye kuwedzera rutsigiro rwevanodyidzana vari panjodzi yekukanganiswa neRussia vakadai seBosnia neHerzegovina uye dzimwe nyika dziri kutarisana neutsinye seGeorgia. Chekupedzisira, tiri kunyora gwaro idzva reNATO Strategic Concept iro richaratidza mafungiro eTransatlantic panyaya yezvekuchengetedzwa zvicharatidza zvinenge zvichiitika panguva iyoyo. Tiri kushora zviri kuitwa nehurumende yeRussia, vakadaro vaBlinken. Tine kutsunga kukuru kupfuura makare kuramba takamira neUkraine uye kuona kuti mitemo yepasi rose iyo iri kuedza kutyorwa neMoscow iremekedzwe uye kuona kuti zvirango zvakatemerwa hurumende yeRussia zvisimbaradzwe uye kuti vanenge vatyora kodzero dzevanhu varangwe.
Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica, maverengerwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Munhau dzemitambo, mujaho mukuru wemabhiza weCastle Tankard uriko mangwana uchisangana nemitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mabhiza gumi nematatu arupinda munhandare yeBorodio Park Racecourse mangwana kurwira mukombe weCastle Tankard pamwe nemari inoita iyo madhora zviuru makumi matatu zvemadhora ekuAmerica. Mamwe madhora zviuru makumi maviri anogovanwa nemabhiza anopedza ari pachinhanho chechipiri kusvika pachinzvimbo chechina kubva pamadhora zviuru makumi mashanu ekuAmerica emari iri kuiswa mumujaho uyu nekambani yeDelta Beverages. Vanoita zvekubheja mabhiza vari kutemwa nemusoro kuti voisa mari yavo pabhiza ripi, sezvo mabhiza aya ane nhoroondo yakasimba kuSouth Africa uko anokwikwidza. Asi vaongorori vemutambo uyu vanoti vari kuona kunge rimwe remabhiza anoti Only Him, Fincherton naLily Blue ndiro richatora mukombe uyu. Muzare Bridget Stydorf, avo vanorairidza Only Him, Lily Blue, Wantage na Citrus Dow vanoti vari kutyawo Fincherton. Asi mabhiza ari kubhadhara mari yakawanda ndeayo asiri kutarisirwa kukunda. Mabhiza aya anosanganisira 3-2 Tango na Bugatti Blue ayo anoraridzwa namzvare Deborah Swanson, Mr. Green Light ramzvare Vanessa Bike pamwe na Wantage rimudanga mamzvare Stydorf. Vanoita zvekubheja vatakunda mushinga vari kuisa mari yavo pana Mr. Green Light iro riri kubhadhara madhora makumi maviri padhora rega rega rinenge rabhejwa.
Green Light ndovandofamba naye ari kubhadhara 20 waisa dhora, saka inini handidi kukanganisa, ndiri kutamba naGreen Light mangwana iya.
Vare Bike vari kukanda zvekare munhandare Holy Land na Armstrong. Love the View na True Beauty achibva mudanga rava Thomas Mason. Muzvare Swanson ndio ari kuzadzisa nhandare yemabhiza gumi nematatu apo vari kubuditsa mumhanyi Hairline. Mujaho weCastle Tankard ndiwo wega wemhando yepamusorosoro yeGrade 1 muZimbabwe uyezve wakavambwa kare kare muna 1960. Totarisa mutambo wenhabvu. Zvikwata zvichangobva kudzinga varairidzi vazvo ZPC Kariba neBlauwe City zvatarisana nemitambo yakanyanya kurema apo varairidzi vatsva vari kugara pabonde kekutanga. Panguva iyo Rodwell Zvakama weZPC Kariba ane mutambo wakapfava neHwahwa, zvimwe chetezvo hazvisi kutaurwa paBlauwe City iyo iri kusangana negomo guru reDynamos. Dynamos iri kutungamira PSL nemapoinzi makumi maviri nemapfumbamwe mapoints maviri pamusoro pechicken in. Asi magamecocks ane mutambo mukukutu neherentals iyo yakarova FC Platinum 1-0 svondo rapera. Asi mangwana kune mutambo mukuru kumandava stadium umo FC Platinum iri pamusha necapes United. Mimwe mitambo iri kumangwana: Harare City versus Manica Diamonds National Sports Stadium, Black Rhinos versus Ngezi Platinum Sakuba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk nhasi na 8 p.m. tiri kutarisa nezvematambudziko ekushaya zvekufambisa ari kutarisana nevanhu munyika, pamwe neurongwa hwekuratidzira kukuru huri kuda kuitwa nemusi wemuvhuro nemamwe masangano. Morara zvakanaka vateereri. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.